Ngezi Platinum Stars ya tambura tena 4-0 Baobab Stadium. Nasi masikati ndo kupa mwaru waru kukunda kwake kwechipiri kubira zwa iro akapinzwa basa. Izi zirukura kuti mwaru waru akunda mumitambo miviri ndo kuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumitambo mwechete pamitambo mishanu ya ashanda kungezi. Asi kukunda uku kwa kuidza Ngezi Platinum nano imwe chete chete pamusoro petafura ye PSL kutika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 nemanika Diamonds. Asi Ngezi yaenda pamusoro pemanika Diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi. Asi manika Diamonds ine mukana wekusvetuka Ngezi Platinum Stars sezvo ine mutambo mangwana ne Black Rhinos kuSakuba Stadium. FC Platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatu nemapoints 25 mushure mekurova Yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi, Tenants yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlaroy City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlaroy Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekudziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Kumanija kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza, kana watiwana point zvinotipa mumanyo yekuti tinoenda pamamwe matambo akatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemakoins 30 chinzvimbo icho. Mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patare. Vese vanofunga kuti vachatidzura na FC Platinum nana Chikenini ngavambokanganwa wezvafana na King Nadolo bhora ravari kutamba hariite kwechodi nzira yari kugona kuronga zvidhori. Saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaberfield Stadium. Mitambo pakati peBosso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhedhera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi pasi petafura nemapoints 10 kubva mumitambo 15 mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.